na buru ipeta nukwekuti Anikila punge Kukambo na rumu kona ipa Kwa bila matena
Mkoma sulu tulikuona kuti pane kambo kamakaimba na mkoma Great Mill Gwaze kanozi pandakazvarwa kanetsa kari kutaurwa nevanhu vakawanda wanda munyika yose mukatizoti zvakafamba sei kuti muzotsikise kambo akanesa
ndichaka tenda kuna vana Great Mill in 2017 kumangura pane some sport music gala yakaitwa kumangura kuti kuna vanhu vokunobva Great Mill saka akauya kwandiri ane chidira akandipa ndisati ndakamboda kuti ndizwe kuti music yacho yakamira sei efoti yandakangoona yekuti anga akwanisa kuproducer CD ndakaona kuti mukomana uyu aida kunge achikuti akwanise kana kubatsirika nezvaari kukwanisa kuita izvo zvizvo ndopatikazotaurira kuti ndinogotuuye kuHarare studio nezvicockpit ndo kwatikazokwanisa kuzoshanda kambesa
Tiri kuona kuti kambo kari kubata mwoyo yevakawanda imiwo munonzwa sei nako kambo aka
kari kutongoramba kachingoramba kachingotibata nekuti tinobata imimhe yacho iri pasi kamaiza kari kutaura zvinobata
makatsigisa riri damba refu here kana kuti kangori kambo aka kekutanga muchizoramba mishanda mese mberi zvinenge zvichifamba sei
damba refu ritori kurakera aka karungurowo kambo kandikakukwanisa kuzotondingotiweka damba refu irero ndindibatsirane naye
tiri kuonawo pane zvizvarwa zvezimbabwe munyika nekunze zviri kuti zvinenge zvakabatwa batwa nekambo ikaka naiye Great Mill zvinenge zvichida kubatsira mungazive kuti vanenge vakateerera vangaite sei
ndiyo nyaya yacho ndikumbokurukura naGreat Mill kuti tione kuti tinenge tichizofamba sei kuti tione kuti angabatsirike sei inini kambo unogona kundibata kuti ndinogona kubatsirika saka iye Great Mill wacho anogona kunge achibatsirikawo zvakare kuti zvese tirikana kuti ndibatsirike
saka vanokubatai sei manje imi mukoma sulu nekuti tikaedza kuti titaure naiwo mukoma Great Mill
right inini ndinobatika ndogona kupai email address yangu suluodk@gmail.com suluodk@gmail.com ari masmall cap
tombotarisawo muna 2019 gore raakupera iri mukoma sulu zvii zvamuri kuti rongerawo imi
ndine zvakawanda zvandinenge ndakaronga asi ndatombozviti ndimbozvisendeka pasaidi nekuti gore racho ratongoperawo rine mamiriro arakaitawo kunoku saka maringe nekumira kwakaitawo ikonomi yedu saka ndiri kufunga kuti 2019 ndopandichanyatsoti ndikuteuro zvangu zvekudenderawo asi for now ndamboisa effort yangu pana Great Mill kuti timbomhanya nechinhu icho chikino chikubuda sei
saka muri kumbonoridza mese here kumashows uku
tikutoronga kuti titombobatana ipapapa kuti titomboita show and also pane tour iri kufanira kunge tichiita kuuk muna march yandatoona kuti no Great Mill ndokwanisa kuti ndimufakurewo ndiende naye ai part of maperforming artist achange aripo on that gig muna march
aiwa tinokutenda zvikuru mukoma sulu nekupinda muchirongwa chedu
thank you so much
Yes. 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 I'm not going to be able to do that.